vachitaura pamusangano uyu vanwe vakavimbisa kuti bhajeti ravo rinenge rakanangana nevarombo. Asi nyaya yakanetsa zvikuru kumusangano uyu ndeyekushaya simba zvinotyisa kwoita dhora remunyika. KuRBZ dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika makumi mapfumbamwe kana kuti 1:90, asi pamusika wemukoto paanotenga nekutengesa vakawanda dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana maviri emunyika dzimwe nguva kana kuti 1:200. Vanxube vanoti havasi kuzomisa kushandiswa kwedhora remunyika sezviri kudiwa nevamwe. Ko, nhengo dzeparamende dzakaona sei musangano uyu? Totanga nekunzwa kubva kunhengo yeparamende yakazvimiririra ichimirira Norton Vatemba Muliswa.
Isu tiri vanhu vanoda kungoudzwa chokwadi, saka inonzi inofanira kunge iri pro poor. Kasi tichitarisa papro poor ye2021 yakanetsa nenyaya yeinflation. Inflation iri kunetsa, tine dambudziko rekuti tine parallel market rate and then tine auction rate. And iyo hurumende yacho ndiyo futi iri pamberi pekutekisa mari in US dollars. Ivo vachida kuti Zimbabwe dollar inge iri yakasimba. Hamungasimbise mari yenyu kana muchitamba nemari yevamwe.
Mashoko aya atsinirwa navashakespeare hama uswa vanomirira Warren Park vari nhengo yeMDC Alliance.
Minista wefinance vanofanira kusarudza kuti voita dollarization here, nekuti voshandisa mari yekuAmerica. Zvinoda kuti ndo kwazvakuenda zvoga ivo vasati vazvitaura, asi tiri kuona sekuti ndozvo zvaakuitika izvozvo. Mukatarisa kuti nyika ifambire zvakanaka, vanhu vemuZimbabwe vari kutambira mari dziri mumazimudhora, asi kuti vanobhadhara marendi, vanotenga chikafu, vari kutora mari dziya dzichiiswa pachero, chinoratidza kuti mari yedu yakadzika zvakanyanya. Vonotenda mari yekunze kwenyika ndoyavakushandisa kuti vagobhadhara dzimba dzavanogara, vagobhadharira mafizi evana vechikoro, vagotenga pasi dzimotikari, vagokwanisa kutenga kunyange nepiwo.
Vanomiririra Hatfield mudare reparamende vatapiwa mashakada veMDCT vativo mari dzakapiwa Zimbabwe neIMF dzinofanira kushandiswa zvine mwero.
Chimwe chatingada kuona chekuti maSGR aya, maspecial drawing rights atakapiwa neIMF anokwana kuita 1 billion, ini dai zvaibvira aitangoashandisa kumaarea anobata upinyu hwevanhu kunyanyanyanya, zvakaita sekuwanikwa kwemvura. Togadzisawo magetsi edu kuti rural electrification iyai iendere mberi, mataundi magetsi akabvimwa bvimwa, maindastiri asaafektiwa nokudzimwa kwemagetsi. Chechitatu, togadzira marodhi emadhorobha edu. Madhorobha edu hachina marodhi seHarare. Ukaenda kumalokesheni nekwese kumahighbelt nekwamedium density, marodhi edu ashata, makomba chete. Then most importantly,
vachipawo pfungwa dzavo vanokokera nhengo dzedare reparamende dzezanupf vapupuraito garepi avanomirira Gutu mudare reparamende vatiwo vanxube havafaniri kukanganwa vari kumaruwa.
Bhajeti redu ngaritarise vanotambura, ngarinyanye kutarisa ikonomi yedu ichange kufamba, risapote vaya vanogadzira zvinhu kuti vakwanise kuwana mukana ukuru wokugadzira zvinhu zvinoita kuti ikonomi yedu ifambe. Zvikuruwo tinoda kutarisa yatingati infrastructure yekumamisha uku, urani, zvikoro zvinodzidzira vana kuti zvinge zvakagadzirwa zvakanaka. Uyewo takakurudzira Minister of Finance kuti vatarisawo zvinotambirwa navashandi vehurumende.
Vanxube vakati vachaparura bhajeti ravo musi wa25 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.